vachipa humbo maira nematambudziko anotarisana nevana ava kukomiti yeparamende inoona nezvedzidzo imwe nengo yesangano iri amai Barbara Nyangairi vati zvinosuisa kuti vana vanodarika zvikamu makumi mapfumbamwe nezvina kubva muzana havasi kuenda kuchikoro vati kunyange zvikamu zvitanhatu nechidimbu kubva muzana vari kuenda kuchikoro havasi kudzidza zvakanaka sezvo vari kudzidza pamwe nevamwe vana uye zvikoro zvizhinji zvisina varayiridzi vanoruzivo rwekudzidzisa vana ava.
Teachers who are teaching deaf and hard of hearing children do not know how to communicate in sign language.
Varayiridzi vari kudzidzisa vana vasinganzwi havazive sign language. Maticha mazhinji aiziva sign language akabuda kunze kwenyika. Saka vana ava vari kutomanikidzwa kutaura kwavasingagoni.
Amai Nyangairi vati kunyange hazvo pane madura manzwi evana vasinganzwi akanyorwa haasati ave kushandiswa muzvikoro uyewo varayiridzi vazhinji havakwanisi kutaura nevana ava sezvo vasingazive mutauro wavo kana kuti sign language. Vati chikumbiro chavo kubazi rezvedzidzo ndechekuti mutauro wemaoko ushandiswe muzvikoro zvese uyewo kuti zvikoro zvevarayiridzi zvidzidzise varayiridzi kuti vakwanise kudzidzisa vana vasinganzwe. Mumwe mukuru mubazi rezvedzidzo yeprimary nesekondari vanoona nezvezvirongwa zvemutemo Peter Mzavazi vabvuma kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubazi ravo uye vati chinangwa chavo ndechekuti kutanga gore rinouya chikoro chega chega chive nemurayiridzi anodzidzisa vana vasinganzwi kana vanorarama neumwe urema. Imwe nhengo yesenate inomirira vanhu vanorarama neurema amai Anna Shiri vati zvinosuwisa kuti vana vazhinji vanorarama neurema vanoshaya mukana wekuenda kuchikoro asi vaine njere.
Tinoda kurarama pamwe chete nevanhu vakaremara tichikurudzira mhuri kuti kana kwaitwa mwana wakaremara, that's a blessing in disguise. Yamapiwa kumuri uyu nekumuri kwekwangu zvandakaremara 20 years back achieve a lot.
Zimbabwe ine zvikoro zvinodarika zviuru zvisere nemazana mashanu. Zvichakadai mutevedzeri wegurukota rinoona nezvevakarwa hondo yerusununguko vachinga Dhuve vabvunzwa muparamende kuti sei bazi ravo risiri kushandisa nepfenyuro dzakaita seStudio 7 kuti ritaure nevakarwa hondo sezvo nepfenyuro dzeZimbabwe Broadcasting Corporation dzisiri kunzikwa munyika yese. VaDhuve vati pane nzira dzakawanda dzekusvitsa mashoko kuvanhu ava dzakaita senhepfenyuro dzakasiyana-siyana pamwe nemapepa nhau. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.